manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 14/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Weather report yedu yanga iri kutaurati chimanimani takamirirwa nepachisengo. Meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 mm of rainfall yesterday. Taurati mvura zhinji.
Kune zvakanyanya kwemvura kune dzimwe nzvimbo uye kusashanda zvakanaka kwemishina kwakanganisa Zimbabwe Electoral Commission kunyoresa vavhoti.
Chatinoziva uye zviri mumbumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Madzishe nemasadunhu votanga nhasi musangano nehurumende kuzeya matambudziko avari kusangana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mafashamu emvura munzvimbo dzakaita seMasvingo, Manicaland, Mashonaland East neCentral, pamwe neMateveleland South, anonzi ave kukanganisa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunyoresa vanhu kuvhota. Mafashamu emvura aya aurayawo vanhu vanodarika mazana maviri muMadagascar, Mozambique neMalawi. Malawi ndiyo ine vanhu vakawanda vafa vanonzi neUnited Nations vadarika zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Cyclone Fred iyo yarova nyika dzekuti Madagascar, Mozambique neMalawi inonzi yaparadza misha yakawanda kuchimani mani nyanga chipinge uye kukonzera kuti nzizi dzizare sematauriro umwe mukare wekuchimani mani vapato nemaguta.
Weather report yedu yanga iri kutaura kuti chimanimani takamirirwa nepachisengo. Meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 mm of rainfall yesterday. Taura kuti imvura zhinji. Tine kuzwa kwatiri kuita zvakare kuti tine murume akatorwa nemvura achiedza kuyambuka Bundi River National Parks. Ndiwo matambudziko atakasangana nawo kutaura kuti nzizi dzedu zhinji dzadzine mvura yakawanda nzizi hombe like vana Haroni, vana Mvumvumvu, vana Nyahode nanarisito kubudikidza nemvura yatatiri kugashira iyi. Tichiendawo kune dzimwe nzvimbo takaonzwa kuti kuna Nanyanga kudhuze nekuna Todberg kwakune malandslides takatoonawo mapicture acho aitenderawo mumasocial media zese. Kune mavhu akawira achivharira road kuti vanhu asadarika. But we heard it, it was clear.
Vamaguta vatiwo izviri kukanganisa hurongwa hwevanhu hwekunyoresa kuvhota.
Kuna kwakaita mvura especially musi wa12 na13 kwakavhiringidza zvakanyanya nzvimbo dzanga dziri kutanga registration pamadates wayo kunyanyanya the eastern side of Chimanimani mawodzi anga nemastations anga ari emagidhi kutanga pamadates wayo mvura yainaya yakaita kuti vanhu vakundikandi.
Mumashoko kuvatori venhau zekiyati mamiriro ekunze ari kukanganisa basa ravo pachirongwa kunyoresa vavhoti vachiti mimwe mishina inoshandisa simba remagetsi ezuva kana kuti sola haisi kushata zvakanaka zvinonotsa basa ravo. Mukuru weZEC Mbunhu reMasvingo vaZEC Pudura vatenda kuti nyaya yekushayikwa kwezuva nemvura iri kunaya iri kuri kukanganisa mafambisiro ebasa mudunhu ravo. Mutungamiriri wesangano revagari reGood United Residents Ratepayers Alliance kana kuti Gura vatafunga mamombe vati vari kukurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota vachiti kunaya kwemvura kuri kuvashayisa mufaro.
As challenges yatiri kusangana nayo de mamirire ekunze kubva sande sezvamataura mvura iri kunaya kufamba kuri kunetsa
sachigara weZANU-PF dunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati mvura iri kuvhiringa zvirongwa zvavo zvekurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa kuvhota
mvura iri kuti afekta mamwe like ana Chiredi ana Mzaka ana Pikita kunyange kwemvura kuri kuti afekta vanhu vedu havazvibudi asi tiri kuzama kukurudzira kuti vanhu vaende kuregister
vari kutungamirira chirongwa chekurudzira vatsigiri kundonyoresa kuvhota kubato reCCC kuGutu East vadi zvachazorwa vati
zeki iri kushandisa masolar system ne cyclone Freddy some areas zviri kudelay vanhu vakangomirira panoya chimushana ndopo vongoita uptake yevanhu vachomashoma isusuwo on the side of people kubuda kuri kunonoka kuti vanhu vabude nenyaya yekuti hakuri kunaya dzimwe nzvimbo dzekutonaya chaizvo but at the same time we are encouraging kuti vanhu vabude vaende
vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reelections resource center kana kuti ERC muzvade rudomotsi vati
takatarisa zvekare kuti ndiyo blitz yekupedzisira mutungamiri wenyika asati ataura zvara tichange tichinosarudza vatungamiri vedu mazuva gumi atarwa tinoona sokuti mashoma dzeki tiri kungoikurudzira kuti iwedzere mazuva ekunonyoresa kuvhota uyezve iwedzere nzvimbo dze kuti zvizvarwa zvemuno zvinonyoresa kuvhota
zvichakadaro mapurisa anonzi asunga mukuru wesangano reproject vote 263 vaAlan Chipoi avangachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota muguta reHarare chirongwa chekufamba pedyo nedzimba dzevanhu chiri kupetwa musi 21 mwedzi uno nezeki uye vanhu vanokwanisa kunonyoresa kumahofisi ezeki kusvika mazuva maviri mutungamiri wenyika paanenge atara zuva resarudzo ndakamirira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba.
Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. VaScala vakasungwa musi wa14 chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Alley avanonzi havasati vavigwa kusvika pari zvino sezvo hama dzavo dziri kuti VaScala vanofanira kutanga vaburitswa mujeri sezvo vari iwo gweta remhuri. Mutungamiri webato ravo reCCC vaNelson Chamisa vanoti VaScala vari kungoshungurudzwa nezvematongerwo enyika asi izvi zvinorambwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi avo vakaudza Studio 7 kuti matare akazvimirira oga. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu semagweta tiri kutambudzika zvikuru nenyaya yekuti vaSikala vari kunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso mumwedzi gumi yapfuura. Chatinoziva uye zviri mubumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Munorevei mungajekesa here ipapo kana ivo vehurumende vachiti vanogona kuzokonzera zvakare mirishonga vakaburiswa mujeri?
Sokuziva kwamunoita, kana mhondi chaidzo vanonzi vakaponda vakamirira kutongwa vakagara vari kudzimba izvozvi nemukana wokuti vakapiwa mukana yekubvisa mari yechibatiso. Saka zvinhu zvakakosha kuti dai matare anzwawo zvichemo zvinoendeswa nemagweta munzira dzakasiyana siyana kuitira kuti vachitenderwa kubvisa mari yechibatiso. Chakakosha zvakare ndechekuti panyaya yekuti vaSikala vanozotongwa sei kana kuti vanotongwa rini, hongu tiri kuona kuti matare ari kuedza kuita matrials but asiri kunyatsofamba. Pachirungu vanoti justice delayed is justice denied.
Munorevei apa mungatsanangura?
Kuona zvakare mutongo uyo vanonzi vanogona kuzotongerwa mushure meunge vabatwa nemhosva nenguva yavagara muusungwa izvozvi, chokwadi hapana yatinoti balance pachirungu. Nekudaro tinoshuvira kuti dai zvikumbiro zviri kuendeswa nemagweta zvanzwisiswa vapiwo mukana wokubvisa mari yechibatiso vatongo vachibva kumba.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Musangano wemadzishe wemazuwa mawiri we National Chiefs Conference we Gorerino watanga nasi munandare Zimbabwe International Trade Fair Hall 1 muBulawayo. Musangano uyu unonzuru kupindwa nevanhu vanoda kushika kuchiuru vanosanganisira madzishe, masadunu pamwe nevamiriri vemapazi ehurumende akasiyana siyana. Musangano uyu unonziwo unopa madzishe nyika yose mukana wekuti asvitse kuhurumende zvichemo nematambudziko zviri kubata matunhu avo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kupindawo musangano uyu mangwana. Dingindira regore rino rinoti FEM Cultural Foundation for Community Development rakanangana nekusimbiswa kwehwaro hwetsika nemagariro kuitira kusimudzira nharaunda. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu muzuva rekutanga ranhasi, taita rombo rakanaka rekubata Ishe Nembire, Senator Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central.
Musangano wedu uri kufamba zvakanaka, majonga kandemiri kutongoti hadisi mutauriri zvangu, asi ndirongotaurawo ndichipa pfungwa dzangu samambo. Musangano watinoita gore negore unonzi Annual Chiefs Conference unosangana madzimambo ese patinenge tichipira zvichemo zvedu kuhurumende, kumapazi ese ehurumende atinoti pachirungu maministries. Vanenge vachitambira nyaya dzebudiriro dzatinenge takazemberana nadzo zvikuru. Saka maministers tinenge tinavo apo nepapo vachipindura, uyezve province imwe neimwe inenge ichitaura maonero yairi kuita province yayo. Apa ndikutaura zviga zvezvichemo zvinenge zviri kumaprovhinsi, ingave nyaya yenzara, migwagwa, mvura, kutemwa kwemiti nezvimwe zvinoenderana nebudiriro netsika dzedu.
Mati, musangano uyu unoitwa gore negore muchipuwa mukana wekuisa zvichemo. Zvichemo izvi zviri kuzogadziridzwa here zvamuye masvitsa izvi Ishe Nembire?
Ungu vajonga kandemiri vana vembwa vasvimire zuva rimwe chete zvinogadziriswa, nokuti kana ministiri irimo yakatorawo chichemo chayo yogadziriswa, zvinganonoke zvingakurumidze, asi zvinogadzirika. Nokuti tinozova nenguva tinoti kana taakuzonoita musangano weborunoya zvakare, tinenge taakutarisa kuti pazvichemo zvakadai zvatikapira, zvakadai zvakatambirwa here, zvakadai zvakabvumiranwa here, zvakadai zvakapinda matambudziko api.
Tatarisawo dunhu renyu imi Ishe Nembire, matambudziko apiwa muri kutarisirawo kusvitsa kuhurumende pamusangano uyu?
Sedunhu redu remacentral, matambudziko atasvitsa kuhurumende inyaya dzinosanganisa dzemigwagwa yedu yafane mvura iyi, dzekutemwa kwemiti nedzekumabhiriji ari kuparara nenyaya yemvura, uyezve zvikurukuru tataura nyaya yezvibhorani, kuti zvibhorani zvinofanira kucherwa nezvipatara zvoenda pedyo, vana vachienda kuzvikoro kuti vatsakanganiswe nehova dzinenge dzazara mvura nguva yezhizha.
Mangwana munenge muine mutungamiri wenyika, zvii zvamungatarisirawo?
Tichatanga tanzwa kuti vane urongwa hupi, nekuti dingindira redu remusangano wedu pachinge yatingati pfumo yakazemberana kutsika kukaucha. Saka tisingazive kuti mutungamiri wenyika vanenge vane zvipi zvavanoya vakabata nemaonero avari kuita musangano wegore rino nedingindira rinenge riripo.
Vanga vari Mambo Nembire, Senator Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti Zimbabwe inotambira zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi zvokuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvishandise zvitupa, kwete magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMugejo vati havo bazi ravo harisati rasumwa zviri pamutemo nehurumende yeBotswana nezvenyaya iyi, asi vati zvinoenderana nedonzo reSADC rekubvisa zvimhingamupinyi pakushanyirana. VaMasisi vanoti vachaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
VaMasisi vakataura mashokwanya nemusuwe mugovera pamabiko ekupemberera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemudunhu reButete West muna 2019. Vachitaura nevatsigiri vebato ravo, VaMasisi vakati vachatora mukano wekuparura urongwa wekuti Botswana nenyika dzakaipoteredza dzisaindira nezvibvumirano zvekushandiswa kuzvitupa mukufamba pauchasangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa mumwedzi mishoma inotevera muguta reHarare kana kuti reVictoria Falls.
Vavakidzani vedu kuZimbabwe vanhu vanoda kugara vachipinda nekubuda munyika yedu. Ini chandiri kuedza kuita kuti pave nekuvakidzana nekushanda pamwe chete kusvika tawana mhinduro yematambudziko atinosangana nawo. Chikuru kuti pave nemushandira pamwe pakati pedu neZimbabwe.
VaMasisi vakaenderera mberi vachiti urongwa uhu ungasimudzira nyaya dzekutenga nekutengesera nhamo dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC. Urongwa hwekubvisa kushandiswa kwemagwaro ekufambisa kana kuti mapassports hwakaitwawo pakati peBotswana neNamibia. Sachigaro rimwe remasangano anorira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reSADC reZimbabwe Immigration Federation vanoku Mufaro Zviti vaudza Studio 7 paRunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti vari kushanda nemasangano akasiyana-siyana kutsvaga nzira dzekuti pasava nemiganho panyika dzekuchamhembe kweAfrica.
Tese tiri vanhu vamwe chete, ndozvinovhara kuti Africa. Kana ichinge yava nyika imwe chete, muchaona kuti Africa ichabudirira kudarika dzimwe nyika dzese pano pasi, nokuti the best resources dziri muno muAfrica. Saka mabhota wakaiswawo kuitira kuti vakaona kuti Botswana ine madiamonds, tese tomboiswa nechepasaidi tovharirwa kuti tisauya, so that vanobva vatanga kutora upfumi huri muno muAfrica vachienda nawo kunze kwenyika pasi navanopindura vakawanda.
Izvi zvatsinirwa navarazila Sauti avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekuburiswa kwemashoko paChristian College of Southern Africa kana kuti COSA.
Vagari vemunyika dzemuEuropean Union vanobvumidzwa kufamba zvakasununguka vachipinda munyika dzega dzega dziri imomo, vachikwanisa kuenda kunoita zvekutengesa kana kuti zvekushanyirana. Ende izvi zvinoita kuti upfumi hwavo hunge huchitenderera munyika idzodzo. Saka nyika dzemuAfrica dzikakwanisa kutedzera zvaitwa neBotswana neNamibia, zvinoita kuti upfumi hwedu hunge huchitenderera munyika yeAfrica, uyezve mabasa edu anenge achiwandawo kune vechidiki vedu.
Nyanzvi munyanzvi zvekudzidzana nedzimwe nyika, vatendai makaripe, vanoti nyika dzemuAfrica dzinokwanisawo kudzidza kubva kunyika dziri mugungano reEuropean Union dzine urongwa hwekushandisa zvitupa pakushanya.
Kuvhurirana mabhodha wokubvisa mabhodha kungaitwe neZimbabwe nedzimwe nyika kunonyanyisa kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kudarika kwazvingaite dzimwe nyika. Ndinodaro nekuti muZimbabwe vanhu vakawanda vatori nechidiso chekuti vabude vaende kunoona kuti vangabatsirika sei kune dzimwe nyika. Asi zvimwe zvinhu zvakaita semavhiza zvinogona anogona ari maprocesses anotora nguva, ende mari dzinenge dzichidikwa mukuita maprocesses iwayo dzinogona nge dziri kune dzichinetsa vanhu.
Muna 2016 African Union yakamboti aida kuti panosvika gore ra2020 pange pamwe neAfrican Union passport, asi urongwa uhu huri kutora nguva kuzadzikisa. Passport iri rikange ravepo rinotarisirwa kuti ripe munhu mukana wekushanyira nyika zana neimwe chete dzemuAfrica pasina zvimhingamupinyi zvemavhiza. Nyaya yegwaro rekufambisa iyi iri muchisungo chinozivikanwa nekuti Agenda 2063. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vechidiki vakawanda munyika vari kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika, vachiti vari kuita izvi nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyika. Izvi zviri kuitika zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti nyika inovakwa nevene vayo. Mutori wedu wenhau dzevechidiki Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nyika inovakwa nevene vayo.
Uku ndiko kutaura kunoita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi tikatarisa zviri kuitika munyika, vechidiki vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mumwe murume wechidiki vaWillard Mtoti, avo vanogara kumateta munzvimbo yeGokwe, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zviri muZimbabwe, vakawana mukana uri nani kunze kwenyika, havambozenguriri kuenda.
Tikatarisa mararamiro atiri kuita izvinezvi, nyika medu hamuna mari yazvinonatsotishandira zvakanakanaka. Tobva tatarisazve kuti mabasa chaiwo chaiwo hamuna. Ukashanda basa unogona kuita 3-4 months usina kupiwa pei yako.
Pfungwa dzinava Mutoti dzinotsigirwa naMuzvare Rumbidzai Matonga, avo vanogara muHarare asi vachibva kuBulawayo. Muzvare Matonga vanoti mikana yekuzvipundutsa muZimbabwe mishoma kune vechidiki.
Ine ndikapiwa mukana definitely ndinova. Nuti muZimbabwe muri kutonetsa. Makampani zvacho nari kuhaya mashoma. Salary yacho yauri kupiwa ishoma. Top. Saka ha zvokuti tirambe tiri muno muzvinonetsa. It's not kuti atidi kuti tivake nyika, but we also need money. If you see opportunities and you have built your base in those countries, there's no point of even kudzoka kuno.
Asi mumwewo mudzimai wechidiki anogara kwamurombedzi mudunhu remashonaland west muzvare Mary Gombwe vanoti havana tarisiro yekubuda muZimbabwe nokuti mune mikana yakawanda inogona kusimudzira vechidiki.
Inini ndikapewa mukana ndimbobudi kunze kweZimbabwe nekuti ndinoona mune mikana yakawanda yekuita mari muno yakafanana nekurima kana kuvhura business rako chaiko chaiko.
Mumwewo wechidiki ave nemakore mana achishanda nekugara kuSouth Africa, Bekimpilo Ncube, anoti chido chekudzoka kumusha chiripo, asi ndangariro dzekuti kana adzoka anozoitei, sezvo mabasa ari mashoma, ndidzo dzinoita kuti angogara kunze kwenyika.
Inini semunhu wechidiki ndakatiza munyika yeZimbabwe nekuda kwemamiriro ezvinhu. Kwatiri izvezvi pakaoma because atidiwe. Vanhu vari kuti tiri vatorera mabasa asi tirikungoshinga nekuti tinoziva kuti kwatabva uku kwakaoma. Dai nyika yanaka taidzoka zvedu chi togara kumba.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona mubvuiwa vanoti kudzidza kwese kuri kuitwa nevechidiki hakuna pundutso nekuti vazhinji vavo vari kuzoenda kunze kwenyika kunoita mabasa asi neine zvavanenge vakadzidza muzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro.
Izvo zvinounza dambudziko guru munyika yedu yeZimbabwe nekuti tinenge tichitarisa kuti mwana akafunda zvidzidzo zvake zvakaita kana kuti social work, law nezvimwe asi ari kusiya izvozvo kunoita mabasa akaita semacare work asingamboenderani nezvaanenge akafunda. Dai waro hurumende yaunza magrant ekupa vechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuti vange vachizviitira.
Munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti kubuda kuri kuita vechidiki munyika kunounzawo pundutso muZimbabwe.
This is normal in
a ndimbone chinoshamisa kuti vanhu vanoenda kune dzimwe nyika nokuti zviriko pasirese.
Ivo vanobuda vanotodzoka unehunyanzvi hwavanenge vadzidzira kune dzimwe nyika uye zvavanototumira kuti mari dzinotobatsira neupfumi hwenyika.
Vechidiki vane huwandu hunosvika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 67.7% zvinopa kuti chikamu chevanhu ava chive musimboti wenyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti
kuenda kwevechidiki kune nyika dzekunze vatitsvaga mafuro manyoro kunoederedza upfumi hwenyika nekuti kunoita kuti senyika tinge tichirasikirwa nevechidiki vanenge vane talent uye vanenge vaine maskills. Asi one kune rimwe divi tinoona vamwe vachizotanga kutumirawo maremitensi.
Vechidiki vari kubuda munyika vari kuenda kunyika dzinosanganisira South Africa, Zambia, Botswana, Britain, America, Australia nedzimwe. Vamwe vachienda kunoita zvidzidzo asi vasingadzoki kuZimbabwe. Vamwe vachinotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musina mabasa anovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kutarisirwa kusvika muAfrica nhasi murwendo rwavo rwuri kushanyira Ethiopia neNiger, apo hurumende yeAmerica yosimbaradza kutyidzana nenyika dzemuAfrica dzinonzi dzange dzave kutyidzana zvakanyanya neChina. Masangano akawanda anomirira vashandi mumapoka ose, kubva kuvashandi vemuhurumende kusvika kuvashandi vemapurazi, anonzi ari mushishi kuita nhaurirano dzemihoro pasi pemisangano yakasiyana-siyana. Boka rezvemabhanga rinonzi rakatoita kare nhaurirano dzechikamu chegore rino, vashandi nevashandirwi vakavirirana kuti mushandi wepasi atambire mari inoita zviuru mazana maviri negumi nezvisere zvemadhora emunyika kana kuti 218,000 Zimbabwe dollars pamwedzi, iyo inonzi nemutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi ichiri shoma kuti iraramise mushandi.
Saka mukataisa kuti 218,000 haisi mari yakawanda, especially tavo tarisa kuti kuti tax yemuZimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kumba inenge yashoma chaizvo.
Uko Zimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanonzi vachiri mushishi kuita nhaurirano dzekutsvaga chibvumirano pazvinetswa zvakasiyana-siyana pahurukuro dziri kuitwa pasi peTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti hurukuro idzi dzichiri kuenderera mberi.
Hapasati pava ne machanges kure rino. Hapana musangano wamboitwa weTNF nyaya dzekugazeta kana kuisa pamutemo minimum wage ye150 inyaya isati yapera kutaurirano. Government haisati yaratidza kuti ingaisa mutemo. Mari iyoyo inofanira kureviewa on quarterly basis.
Nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC dziri kuitwa pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende dzinonziwo dzatadza kubudawo nemichero vashandi vehurumende vachiramba kutambira zviri kuiswa patafura nehurumende vachiti vari kuda mari inoita mazana masere nemakumi mana emadhora ekuamerica kana kuti US$840 pamwedzi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vashandi havasati vaora mwoyo sezvo kwasara zvinhu zvishoma-shoma zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende kuti vawirirane.
Tine zvatawirana nehurumende zvatabvumira nazvo kwoita zvakatiwo zvetisina kuwira nazvo zvavaenda kunogadziridza kuti tigosangana musi wechina vanenge vazvigadzirisa tinotarisira kudaro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUS vaObert Masaraure ava nedzimwe nhengo dzakatopinda mukurangwa mabasa nenyaya yemihoro vanoti musangano weNational Joint Negotiating Council hauna chaunoburitsa.
Tane mazuva akanenge matatu vanhu ava vachisangana asi hapana chinobatika chatichauya. Asiwo JNC yacho ichiri kumboramba ichimira sani tichitarisa zviri musection 203 yeconstitution inoti simba rekufikisa maconditions of services evashandi ringave masalari nezvimwe zvinoitwa nepublic service commission ichinge ichishandisa Section 65.5 of the Constitution in order collective bargaining.
Nyanzvi mune zveupfumi nemabasa Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
tine masekta mamwe atiri kuziva vakatowirirana vashandi nevashandirwi bati vazhinji vacho vari kukikiritsana mamwe vacho tiri kuona madeadlock. Saka I think tiri panguva yakatiwo May panyaya dzemanegotiations idzodzo. Nenyaya yekuti hapana kuwirirana kuripo pakati pevashandi nevashandirwi.
Nguva zhinji kana vashandi nevashandirwi vakasawirirana panhaurirano dzemihoro zvinhu zvinoguma zvaita manyamamire nerongo vashandi vachikanda mapadza pasi. Izvi zvinogona kunzvengeka kana musangano weNational Joint Negotiating Council wakabuda nechisungo chinotambirwa nevashandi vehurumende uyewo kana musangano weNational Tripartite Negotiating Forum wakabudawo nechimuko. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvongwe yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Kunaya zvakanyanya kwemvura kune dzimwe nzvimbo uye kusashanda kwemishina kwokanganisa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunyoresa vavhoti. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanosvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kujonga khande miriyo siphe indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Mbimbitho 2023. Igama ngukeino kumede Saidi endabeni zethu namhla.
Umhlangano abantu kabaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha bavelela khona. But sesifika lapha ke yiko lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle ukuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11, 12 ebusuku.
Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo oyeminyaka yonke.
Wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi bese ngathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yiko kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota bebehlule ukuyabhalisa.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Namhla bekuqhutshwa emhlangano etshiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazane bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Lo mhlangano wensuku ezimbili uqale namhla ngokubuthanisa izinduna ezingaba ngamakhulu ayisificaminwe mbili 800 ezivele emagumbini amanye elizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Abangene umhlangano lo namhlanje bebekhala ngokungaphathwa kuhle ngoba befike kobulawayo baswela indawo zokulala. Unduna Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree ebulilima ngomunye wabangene umhlangano wanamhlanje.
Umhlangano abantu kabaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha bavelela khona. But sesifika lapha ke yiko lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle ukuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11, 12 ebusuku.
Unduna Mchana Khumalo osuka ebubi umsekeli kamongameli wedale lezinduna edale lephalamende ele Chiefs Council uchasisa ngenkinga ezibhekane lozulu ezigabeni.
Into eziningi yebo kambe bathi abaphathekanga, but mbona zani okuneyi ukuthi bathi ukuthi abaphathekanga abantu babo kabaphathekanga ezigabeni. Bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi izibhorane ziyasilela ikakhulu ngapha emathebeleni South, but izulu laba lilushwane lanayo lana ngoFebruwari amanzi azabalutshwana lo nyaka kuzafunakala izibhorane eziningi. Bakhuluma ngemigwaqo engasahambekiyo nezikolo ukuthi kwezindawo izikolo zikhashana kakhulu abantu makambu uma ngumude wesiye esikolo.
Umlisa uDlodlo ongaphansi kukanduna uSigola uthe bayahlupheka uhulumende kabafake labo ekuhlelweni kwezomnotho ibudget.
Siyabe siphiwa ama allowances kungela salary. Lamaloans aswaye singawaphiwa. Ukuphila kwethu nje kungathi kuyantenga-ntenga akukhanyi kahle singama-traditional leaders. So sicela lathi uhulumende asikhozisele nxa kusenziwa ibudget yomnyaka akufakwe le traditional imali ye traditional ku budget kwazakala ukuthi le lokusebenza lama traditional leaders kumbe ukwenza into ze tradition.
Umongameli we Chiefs Council uNduna Fortune Charumbira uqolisile ngesiphatho esihlangane lenkokheli zomdabu ethi bazalungisa zonke inhlupho abahlangane lazo.
Kubona abantu bekeka abanye abazozana lapha bakhala
Inkokheli zomdabu zibalise inkinga ezinenyi abahlangana lazo abakhangelele ukuthi uhulumende azilunyisise ezibalisa iholo elingasathengi lutho, imota zokuhambisa, indlala, imigwaqo engasahambeki, udubo lwabembayo okungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngamakorokoza labazinika umhlaba okungekho emthethweni. Umhlangano lo wamalanga amabili ubikwa uzavula okusemthethweni ngumongameli Emerson Mnangagwa kusasa ngolwesithathu, lapho lezi nkokheli ezikhangelele ukumethulela inhlupho abahlangana lazo ezigabeni. Umhlangano walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Firm Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa awele South Africa athi kulezigebengu ezihlasele imota yawo ngembobho edolobheni leLouis Trichardt duzane lomngcele weBuytbridge izolo, zakhulula abasolwa baseZimbabwe abayisithupha ababotshelwe amacala agoqela awokugqekeza, awokuzama ukubulala kanye lokugcina izikhali ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe laba nguForward Shumba oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, uShingirai Nyandome oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, uBrilliant Sibanda oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26, uEric Sithole oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35, uMoses Zambara oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, kanye lo-Alex Nkomo oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35. Amapolisa athi aphakathi kokudinga abantu labo, njalo abalomkhondo wabo kumele bawatshayele ucingo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi okubangela ukuthi imitshina esetshenziswayo iswele umlilo. Embikweni owethulwe namhla, iZEC ithi imitshina esebenzisa amandla elanga layo icina ingasebenzi ngoba kulamayezi emkhathini kulezi nsuku alisithayo. Kodwa ikomishini le ithi lanxa kunjalo izimisele ukubhalisa wonke umuntu olelungelo lokuvota kuhlelo olusaqhubekayo ole mobile voter registration exercise. Kusenjalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi lokho ikhuthaza ukuthi kube lomthetho ozavumela ukuthi abathatha izithupha bahle babhaliswe njengabalelungelo lokuvota kwenzela ukwenqabela ingxaki ezingaqhamuka nxa sebefuna ukubhalisa kusasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kusiphatha amandla salinhlanganiso omnumzana Thembelani Dube, yena otshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi balokhe bekhuthaza abantu ukuthi babhalise.
Sesikukhankasela kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ikuthi abantu abasibakhethayo ukuthi baye ephalamende bangafika ephalamende kababumbe umthetho ozakwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yiko kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayebhalisa ukuvota kumbe behlule ukuyabhalisa ukuvota. Khulu amanye amazwe athuthukile akwenza khona ukuthi automatically ngoba information yani yabe ifanani. Kakuhle ukucapture ukuthi lo uzethethe isithupha automatically usesiba registered voter. Yiko ke sikukhankaselayo lokusinhlani.
liyabona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa njalo kule nkuthazo yini abakhanya beyithola kunhlanganiso yezizimele bayakwazi ukuthi bayingani
ulwazi solufikile ebantwini njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki uhulumende ke uqhatshile abantu abavela kuzingatshi ezijiyeneyo zikahulumende ukuthi babhodabhode bagcwale iganga loo nto bathe chithisaka babhoda yonke indawo bekhuthaza ukuthi abantu bayibhalisa ngelanga elithile ikakhulu nxa kuyikuthi ilanga lakhona eliseduzane yikho lahamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi hayi sisukumeni ngobuningi siyebhalisa so kukibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayibhalisa ngobuningi njalo ke siyakunanzelela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba ayakukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini so siyakhuthaza kabantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo nxa ungumuntu ulalele kathesi hambe ebhalise ukuvota ukuthi uvotayele bibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethela usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani
kulo hlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo
themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona themba labantu boni laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha kwenzakala concurrent lesingathi kwenzakala kanye kanye thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha so yikho ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyani ngoba asiyo ndawo yodwa lapho okuthathwa khona kufanani lanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayileyo kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kulabantu khona kukhanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khonapho kuthathwa khona kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa lazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp yiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp le misakazo yamaradio yakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalise asisukumeni siyethatha izithupha asisukumeni siyebhalisa ukuvota
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Namhla bekuqhutshwa imhlangano etshiyeneyo emaceleni womhlangano omkhulu wabesifazana bemazwe womhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Limhlangano emncane iqoqela okuxoxisana ngodlame kwabesifazane emsebenzini ukusiza abesifazane abemaphandleni abafuna ukuphatheka kwezombusazwe leminye. Omunye ophatheka kulimhlangano nkosazana Sisithele Mazindlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa osebenza umsebenzi wokukanika izimota. Sizwene xoxa le Studio 7 ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
Umsebenzi engiwenzayo ngokukhanda izimoto. Ngikhanda izinjini zemoto, ngikhanda izinjini zama-generator. Ngithanda ukukhuthaza abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo yesifazane ukuthi kabazame ukungena kule field.
Umsebenzi lo ukhangelelwa njengomsebenzi owabantu besilisa ngoba unzima. Kuyini okwakwenza wakhetha ukukanika izimoto? Njalo kuyini osowakho wahlangana lakho owakubona kusenza umsebenzi wakho ube nzima?
Le field ungeke ulale ungadlanga ngoba imoto ziqhubeka zihamba zisifa emgwaqweni. Ama-challenges engike ngaba nawo. Ekuqaleni ngiqala lo msebenzi bengithi mangibizwa kuma call out mangifika ku customer i-customer ifike ibheke emuva ibuza ukuthi hayibo uphi umuntu osebenza naye ngoba bebe expecte ukuthi mina ngingusipanela boy engihamba nomakanika be umakanika oyindoda but with time I have proven myself i-challenge nje ekhona kuleyo ukuthi you have to prove yourself ukuthi nawe you are capable njengalamanye amadoda asebenza umsebenzi ofana nalowo wakho eyinye i-challenge ekade ngisiba nayo ngisaqala abantu engisebenza nabo ukuthi mawuthatha isipanela or i-talk range yokuthi ubopha amabhawudo ubona umuntu esemile eceleni efuna ukukutotoza abuza ukuthi hayi ithi ngusize But with time, umele uwazi ukuthi nawe you are capable as those men abasebenza lo msebenzi. Nawe uyakwazi ukuyenza lokho okwenziwa yilawo amadoda.
Ekuholeni ke liya hola mholo ofanayo na labanye benu abesilisa lisenza umsebenzi ofanayo.
Enye ithi ama challenges engeke ngaba nawe eyiyo enkulu okudlula zonke lezi umholo. Because mawufika ungumuntu wesifazane bacabanga ukuthi wena awusebenzi kakhulu kumele lomholo wakho ubo phansi ungalingani lwamadoda. Leyo yiyo i-challenge engilwe nayo, ngilwe ngalwa ngaze ngayiwina. Okuthi okwamanje kulaphe ngisebenza khona siyalingana. I-call out ayidingi ukuthi le ngiyomfazi le ngiyendoda. And so kunabanye abesifazane abasejoyinile i-company le yokuthi sibe ngabo mechanic.
Kungaba lenkuthazo bani kubalaleli bethu kakhulu abasakhulayo abankazana abangabe besabela khatshana kumbe bethandabuza kodwa befuna ukwenza umsebenzi onjengowakho wonalo.
Ngithanda ukunikhuthaza na elisakhulayo ukuthi maningawubalekeli umsebenzi lithi imsebenzi yamadoda. Okwakathe sikuhle ngoba sokunemshina eyenza izinto zibe lula, sokunemshina yokuphakamisa izinjini, sokunemshina yokukhulula amabhaza. So ngizama ukulikhuthaza bantu abangomama ukuthi maningabalekeli le msebenzi ngoba le msebenzi ungeke ulale ungadlanga.
Unkosazana Sisithele Mazindlovu ngomunye wabesifazana emhlanganweni we-CSW 67 sixoxelaye ecingweni eseNew York City khonapha eMelika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abakhokheli bele Melika, Australia leBrithani bamemezele uhlelo lwe-US ngomvulo loluhlelo ngolokupha ele Australia ama-submarine awebutho asebenzisa amandla e-nuclear. Ele China lisole kakhulu loluhlelo lisithi lungaphandle komthetho owenqabela ukwanda kwamandla e-nuclear. Abantu bebemelele ukuthatha izimali zabo ebhanga leSilicon Valley khonapha eMelika ngemva kokumemezela kwahulumende ukubana uzabona ukuthi imali zabo kazinyamalali. Ibhanga leli libike ukubana kalisela mali. Umongameli Biden ngomvulo uthe uzulu weleMelika makangethuki njalo amabhanga akulelo lizwe athembekile. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken izolo usukele eJoint Base Andrews eMaryland elubhekise kwele Ethiopia lele Niger. Osomabhizimisi bathi imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho kobulawayo eyafakwa ikhansili isebenzisana lenkampani ye-Tandy3 International isibabulele ibhizimusi ngoba uzulu esekhetha ukuyathenga kwezinye indawo. Abaphila ngokuthengisa labo lokhu besanda eminyango yezitolo ezinkulu bethi isusa ukuthi ikhansili ibafaka lapha okungela bathengi khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka-2022 iKhansili yakoBulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tandy3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakoBulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa kuthi nxa imota ingahlawulwanga eyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamachumi amathathu $132 ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
Kula ma businesses anjenga ma banks, ama business anjenga ma fast foods outlets, or ama business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ngakhangela indawo ezinjengabo heavily and i-traffic ayijwayele ukuba khona. Ayisekho ngoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama buildings. I-street ezinjenge 5th Street, u-12th Avenue, kusiyafika ku-6th Avenue. Wawungatholi ishop yebavakanti. Kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola amashop athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asechayela amanye amabhizimisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi aphongungena nje le moto edolobheni.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i city council lapho efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama street vendors kusuka kube ukuthi lapho okuku CBD khona kule movement kakhulu yabantu, kule traffic too much yabantu, so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama-registered business ngoba sithi i-customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona. And laphandle kuma-street vendors uyathola ukuthi izinto zi-cheap okudlula phakathi emashopu.
Unkosikazi Helen Khumalo, usomabhizimusi kobulawayo, ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama-parking fees la sesethula i-business. Mina sesingirana i-restaurant. Abantu befika bazidlele kuhle bengajahanga baphinde bafune ba-odele okunye phezulu. Kodwa khathesi abantu sebe-mindful ngesikhathi. Nxa ukudla kungangani vele sokuphuzile sigcina selixabana-ke le-customer ngoba umuntu abe segijima esekhanya ukuthi itikiti like kanti vele expire isikhathi bani. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona le parking lathi isifake isi-include nxa maybe kusenziwa izinqumo zona lezi zama-prizes zona lawo lathi sibe involved kwenza ukuthi sibonisane ngoba khathesi kubulala lathi thina ngapha abantu bamabhizinisi.
Indawo zokuthengisela ezafakwa ngu-council zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe ababumba isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67% sabantu abaselizweni sebephuma ngobuningi besiyadinga amadlelo lempilo engcono kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi nguye okumele akhe ilizwe. UTobias Mtsingwa uyalandisa eseHarare.
Nika inobakwa nebene bayo
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isenziwa nguMongameli Mnangagwa kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Rubitsa Matonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela kobulawayo ngomunye wabalomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nga ngapiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha ezimu ngiyahamba cause kanye lapha ezimu mina manga ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200 angikwanisi vini ukuzuza iloan ukuthi ngikwanisi ukuthenga indlu ngikwanisi ukuthenga imota but in other countries uma nga you are well learned like that bayakunika ama loan. So there's no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country thina singala ama opportunities ona lawo.
Kodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland and West uphambana lalo mqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma out of Zimbabwe. Yeye ngithatha ithuba lakhona ngoba nambona ulila mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula ama-business, even ukuhasla nje uyakwazi ukuhasla lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bheki Impilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu kusukela izweni belungasikuthanda sisuswe ngumumo so sizama ukuthi sidinge impilo engcono siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa sichathanisa lapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya abasithandi lapho esikhona. Nxa sifika lapha basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa-ke ngenxa yokuthi siyalwazi uduwo esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi sikhonapho.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi uMguzala koBulawayo unkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumeze ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantwabalo awagcwaliseki ngoba akule imisebenzi akule indlela ezingayenza abantu abasha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abasha lokhu kule mpumela embi kakhulu kwilizwe leZimbabwe ngoba sibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza-ke sithi ilizwe siyaliyakha sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima belungise laphana laphana kube yibo esibabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is normal in a global.
Laba abaphumayo banceda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolongiwe njalo belolwazi olwaphezulu. Ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincede izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba okuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuzatshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakholishini ama-university lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota oluqhutshwa ngabe-ZEC olwe-mobile voter registration blitz. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla kuhall 1 enkundleni yombukiso wezemabhizimusi ezitf kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane le ngxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi owenu uGaino Saidi ngiseWashington DC, ngisitha sidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.